kunyange mupunga uyu wakanzi upiwe vanoshaya vakaremara nherera nechirikadzi zvinonzi uri kupiwa vanhu vanowana uye zvakarerekera kune zvematongerwo enyika mumwe asiri kufara nekusapiwa zvakanaka kwemupunga muchinhoi ndevasima chirende vachirende vanoti mupunga waipuhwa vechidiki kuti siwa vakaremara neshirikadzi
mukaochera kumamisika kuhodhogo vanhu vavamukaochotengesa mavegetable nematomatoes nemagaka kwete kungosuwe kuti azvichinja sina nguva yavati toshiratira ndezvemachemberi zvimwe zvinhu zvacho vazvino machemberi izvi machemberi ndi vanofanira kuti vapuhwe raisi iroro nevanhu vakaremara nevanhu vari kuhwara muzimbabwe kurikusuro vechitaura kuti hei toda raisi tode raisi tode raisi nochime raisi ni vechidiki ndavachande mhani wanavo mhani
asi mumiriri wechinhoi mudare renational assembly raleslie mhangwa vebato recitizen coalition for change kana kuti TPC vanoti vaigovera mupunga vakabatana nemakanzura asi vanobvuma kuti mawadhi akapiwa zvakasiyana nekuda kweuwandu hwevanhu muwadhi
magovera atakaita muwadhi yega yega taitungamidza kansela wemuwadhi imo for the bulk of the distribution taikurukurwa wadhi 9 wadhi 10 taigova tiri pamwe chete nemakansela eko handizive kuti vanhu vaitarisira kuti tiite sei
mutungamiri wenhengo dzebato rezanupf muparamende rapopo raito gareti vanoti vamiriri vematunhu vanofanirwa kupa mupunga uyu vasingatarise kuti munhu ndewebato ripi sezvo mutungamiri wenyika vaemarsoni munangagwa vakapa vamiriri vose pasina kusarudza
vatipatofe takafanana vakaziva kuti tima mc tinomirira vasuose kana paine umwe mc waakusarudza kuti mumbiri webato vatati kwaakutokonewa basa kwamp mp unofanira kupa vanhu vose nekuti purezidendi vedu ndeve munhu wese ari muzimbabwe vatipai munhu wese musasarudza kuti
vatogarepi vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vapedze kudya kunhengo dzeparamende kuti dzipe vagari munzvimbo dzavanomiririra
vakatozvimirira samp unotarisawo vanhu vaanonoshanda navo vamwe vovana vamadambudziko vaanoziva akanyanya kuti mhuri ine child health family apa pane vakararama novemara vakaremara apa pane vakwegura zvikuru vanoda kuti vabatsirike saka mp mumiriri wavanhu saka purezidendi vangoona zvakanaka kuti neimwe nzira zvimwe zvinoenda nokusocial welfare zvimwe zvinouya namanani government organization zvimwe zvauyawo nomumiriri wavanhu zvimwe zvinoendawo namakanzera handioni chakaipaini
nyaya yekuti zvekudya hazvipiwe pachena kuvagari inonzi inoitikawo panopiwa zvekudya nebazi rinoona nezvemagariro evanhu kana kuti social welfare madzishe nemasabhuku pamwe nemakanzura mutsamba yavakanyorera vamiriri venzvimbo muparamende mutungamiri wenyika vaemarsoni munangagwa vakati vamiriri vemuparamende vose 366 kana kuti 360 vapiwe mupunga matani mana pamumiririri wega kuitira kuti vape vagari mumadhorobha nekumaruwa mupunga uyu waive wekushandisa pazororo rekisimusi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena.